manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 5/2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mauto anonzi ari kuenderera mberi achishungurudza vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mhirizhonga yoitika kumashonaland west vanhu vachirohwa vachinzi vakavhoterei MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorarama nekutengesa kwamurombedzi mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzingwa zvechisimba panzvimbo dzavanotengesera vachinzi havana kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzakaitwa nemuvhuro wapfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU-PF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa avo vakakunda mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimba West. Pasvika Studio 7 nhengo yeZANU-PF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaObey Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki veZANU-PF vanosvika gumi. VaNyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi. VaMwanza vapikisana nevechidiki veZANU-PF ava vachiti havarohwe vakapeta maoko avo. VaMwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi.
Inini ndakuona kumana ava ndichipfuura uku vakutondirova ye mamuri maMDC ye mamuri maMDC tati mwana idhiwa akataura kuti mwana wese amwana wangu naidhiwa achitaura vatokumana vavaya vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda zvoti vachanda vatadzira chii ndichizvipfuura nerodhi ndopa vatanga kundirova hazvo chavandirova here chii sandikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti kana pana ndikwakasonibatsirwa kozi nini handichazondiita sei kozi ndingorohwa nevanhu but asi ndindega ndakavhotera MDC vanhu vakawanda vakavhotera MDC but ini ndindakurohwa asi zvachandikurwerwa chii.
Vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri veZANU-PF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa.
Vatanga kundirova meso mubvumo wanga uchindirova vachindikwadza varunditiretena kuti anzokaenda kupisa munhu chakuti chakupisirai dzimba chiichi zvakawanda zvakutaura vabereki vangu havasori safe nevanhu ivava hachizoza chichakuitika nevanhu vabereki vangu havasisiri safe mai nevanhu ivava.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west Inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa hasati atambira nyaya yakadai. Mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance.
Mapenda arongwa vakangonyarara varimo havana kutaura zviri kudzingwa vakudzingwa veMDC vari pesi pakuona pakunzi pada kucleva zvokutoti mangwana kunzi kune hondo yakaipa.
Vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki veZANU-PF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zveZANU-PF vachiti hapana chavanowana.
Infact nyaya imwe yatikaakira isu ndi takaramba kupfeka chi matisheti ndakada hanzikuda hembe yemunhu bveta nditore pondo ndiende kubhero kutenga hembe dzangu dzepondo ndifunga zvinhu zvizhinji mazvionera mukoma vanhu vese varapa chakato chari vakaungana izvo yakakakasi vada kuita musangano vakuti hanzi naNyamukanga muZimbabwe yese Nema Zimbabwe yese mawindi yese ndiye Zambia. Pano pashimba ndopamuda kuti MDC.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe vatsigiri veMDC Alliance vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato reZANU-PF. Kumutasa Central kumanikaland nengwe MDC Alliance vaozo chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenengwe ZANU-PF vakaendeswa kusina ane anoziva. Asi nengwe yakakwikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa Central vaTrevor Sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi ndine Arthur Chigoriwa.
Mauto anonzi ari kuenderera mberi achisungurudza vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kanawo remauto panyaya iyi. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Zvinhu zvakamira sei vaDewa Mavhinga?
Ibatai muZimbabwe. Zvinhu kumira zvakanaka. Vanhu vari kutya, vanhu vari kurohwa. Iko zvino mamba kwedza anhasi kuma 2 AM kuHighfields, mumusha weHighfields kune dzimba ina dzine vanhu varohwa zvakaomarara nevarume vanga vakapfeka zvinofukidza kumeso vaine puti hombe dzehondo. Varume vaviri vazotorwa mudzimba idzo kuHighfields kuWestern Triangle ndokuendwa navo kumasvingo uko kwaboka kufodyo kumakuva iko ndokwavanoroverwa zvakare vachitsikwa-tsikwa vachibvunzwa kuti ko mukuru wevechidiki kuMDC anonzi Mochidziva ari kupi. Vanga vachirohwa vakanongedzerwa kuti mumusoro. Tiri kunzwa zvakanyanya kuti munzvimbo dzakawanda dzekutandarira mazuva maviri apfuura panguva dzousiku mapurisa anga ari kurova vanhu zvakasimba. Idambudziko guru kuno nekuti vakuru vemauto vanoti ivo havana mauto avakatuma kuti vapinde mumarokishini. Asi tiri kuona vanhu vanenge vaine puti nehanzu dzechiuto vari kushungurudza vanhu. Zvakaoma zviri kuno.
VaMavhinga, vanhu vangada kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapurisa nemauto. Mapurisa ndoanofanira kunge achichengetedza runyararo. Mauto anozikanwa nekudzivirira nyika kwete kupinda muvanhu. Chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapazi maviri ehurumende aya?
Panenge pane besanwa nekakusawirirana karipo nekuti pane umwe akakundikana musarudzo anga ari mukuru kuZANU-PF anonzi Terence Mukupe akanyora pamasaisai achiti iyeko mungagotumira mapurisa kuti vanopodza mhirizhonga sei imi muchiziva kuti vane ushamwari neMDC. Tumai masoja arakashe vanhu. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane kakusawirirana karipo zvakarewo. Mapurisa chaivo mumiriri wemapurisa amai Charity aramba vanoti ivo vakakumbira mauto kuti abatsire. Asi tikunzwa zvakare munguva muzuva ranezuro kuti pane mapurisa anogona kudarika zana chairo vakatorwa vakaenda kunzvimbo yemasoja yePomona Barracks kwavari kuferefetwa nekubvunzwa sei vasina kukwanisa kumisa kutaridzira kwevatsigiri vavachamisa.
Kupindira kuri kuita mauto uku munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyika kuri pamutemo here semaonero enyu sezvo muri gweta zvakare muri murwiri wekodzero dzavanhu?
Kwete, hakusi pamutemo nekuda kwezvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, hakusi pamutemo nekuti vanhu vakadzidzira basa rekugadzira zvemhirizhonga nezvekuchengetedza mutemo mapurisa, kwete mauto. Chepiri, mauto paakapinda musi wa1 August muHarare vakangosvika vachiridza puti vachishandisa chisimba takapfuuridza nekuti vanhu vavaipura vamwe vaipfurwa kumusana vachitozvienderera kwavaienda vachibva kumabasa vanga vasina zvombo. Saka masimba akashandiswa akapfuuridza mwero pamutemo. Hazvitenderwi kuti mauto aridze nyere chaidzo mbumburu dzemoto kune vanhu vanenge vachiratidzirawo zvavo. Chetatu ndechekuti iko zvino tinofanira kuona kuti dei mauto anga atobva zvakare mumigwagwa nekukurumidza asina zvino varimo havasi kushara kuti uyu ane mhosva kana kuti haana. zvinenge ichingovapamba zvonge munhu wese zvake anenge aonekwa ari mudharaunda anenge achirohwa. Kana iyo musi wavakarova munhu musi wavane akasi muHarare, vazhinji vavakarova vainge vachizozoendera kumabasa kana kuti kubva kumabasa vasinei nezvaiitika, asi hakuna aisiyiwa munzira yemasoja.
Vamavhinga, sezvo imi muri gweta, veruzhinji vangada kuziva kuti izvo mutemo unoti kudii kana mauto achida kunzi apinzwe muvanhu. Kune vamwe vari kuti izvo mutungamiriri wenyika under section 213 yemubumbiro remutemo wenyika ndivo vane masimba chete, asi zvakare hazvina kujeka, paripo pari kupuhwawo mapurisa masimba ekukumbira mauto kuti anga achibetserwa.
Pamutemo zvakatojeka kuti munhu mumwe chete munyika yeZimbabwe ane kodzero pamutemo yekutuma mauto mutungamiri wenyika anova pari zvino vamunangagwa. Kunyangwe chikumbiro chikauya kubva kumapurisa, ngatimboti ichauya chikumbiro chekuti vabatsire, chikumbiro chese chinopiwa kumutungamiri wenyika, ndiye ega ane mvumo pamutemo yekuzotaura kuti mauto ngaachipinda. Zvakaitika hazvina anoziva, nekuti mutungamiri wenyika ari kutotaura kuti arikuda kuti paitwe tsvakurudzo yekuziva kuti zvakambofamba seiko. Dote kutanga chepiri, nhasi mauto vakuru vemuwezo vataura kuti ivo hakuna mauto akatumwa mumarokesheni. Zvakare mutevedzero wemutungamiri wenyika vachiedza vanotiwo hakuna mauto akapfura vanhu vakafa, asi pane umbopo huzere vanhu vakawanda vakaona zvichiitika vanoziva zviri pachena kuti aiwa zvakaitika ndezvekuti vanhu vanga vaine pfuti mauto.
Aiwa, tinotenda vamavhinga, nguva yedu ndo inenge isina kuti mirira kudivi redu zvakanaka. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhi vamavhinga vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nengo yeZANU-PF muBulawayo vaJoseph Chuma vanoti hazvina kunaka kuti masoja ashungurudze vanhu, asi vaChuma vaudza mutungamiri Ngomo weStudio 7 kuti pane vanhu vari muchiuto vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Basa ravo nderekuchekeredza runyararo nekumeka shuwa kuti vanhu havakuvadzane but now tichiona kuti like for example video yandakaona yemusoja aya akanyatsozotofugama pasi kutopondera futi yake echipfuura vanhu. That was wrong. Even ukatarisa pama video yacho kuna umwe musoja wake akatouya echimhanya akatomurova pamusoro apo kuti kutomutsiura kuti uri kuiteiwo, because ukatarisa pamwe vese masoja vaipfuura mudenga kuratidza kuti aiwa vaingochipidzira chete maori shoti kuti vanhu vadhisipesi, but uyu anga akutorwa kunge atove muhondo chaiko kutopondera vanhu. Izvozvo hatingazvitendere izvozvo, hazvifadzi chose. But futi again ukatarisa zvinhu izvi zvinokonzera futi nekuti mukati pevanhu vedu vava vanhu vechiuto nezvizvi zvakafananafanana, so vamwe vacho havasi kufamba nehurumende iyoyo, havasi kufamba nemukuru, vanogona kuita zvinhu navomo kuita kuti vosvibisa zita remukuru nezita rebatiro redu reZANU-PF nehurumende chaiyo chaiyo, kuti vovanyatsongofizidza chete kuti vangokaurisa.
Saka naizvozvo muri kuti pane vavengi muhurumende yavamunangagwa zvikuru sei kumauto nekumapurisa uku?
Ndodaira kuti ndochokwadi riripo iroro kana singade kuhandirana. Varipo vamwe vanhu vasingafambidzani nehurumende yababa munangagwa vanoda kuisvibisa vari imomo mukati. Ndinofanira kutoongorora izvozvo because I am sure even order pakapiwa masoja aya order yanga rimo papa ndokuti tichizirai vanhu vadispace. Handione kuti pakaipa order unziurayai vanhu fire live bullets kudaro, because ukatarisa masoja ese aya aimhanya aya vese vanga vakanowedzera fudi dzavo musoro echifuura musoro, but hero dzenza hwandi ratoita zvokugwada machaiko kunge munhu utori muhondo kutoema chaiko kutopfuura vanhu. That's not normal, and that ukazvikwenda muzvitarisa munhu handiine musoro wake unopisa uchitenda, but apa ari kutosvibisa chii hurumende, ari kusvibisa mukuru wedu, ari kusvibisa even bado redu, because handiti vanhu vanoti masoja ndeZANU-PF, mapurisa ndeZANU-PF, but I'm telling you, ukatarisa voting pattern chaiyo chaiyo, ukatarisa mapurisa kavanhu haana kutombovhotera ZANU-PF yacho, saka kuti woti ndezanpf nepabacho unotoshaya
nengo yezanpf mubulawayo vajoseph chuma vachitaura vari parunhare vari mubulawa kwakare nantungamiri ngomo westudio 7 Apo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo wenyika dzinoti kana MDC Alliance ikakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva vaEmerson Munangagwa veZANPF vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika havagadzwe kudzamara nyaya iyi yapera mumatare Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera
Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kana izvi zvisina kuitika zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvo zviro kuti magwara acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwawo. Otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi. Inofanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi
kukoti kunoendwa neevidence yaye mav11 mav11 ane candidate yese yanga iri muelection so vachamisa havana mav11 avoeka akasiyana nemav11 ane vamwe saka mukaenda kukoti koti inongoiti ngatone mav11 ane ZEC toona mav11 ana vachamisa toonawo mav11 ana Maduku toonawo mav11 ana Kosana Moyo mav11 ana vanozoona kuti mav11 atinawo anongozofanana nemav11 ane ZEC andoni iri nzira yavangabudirira
vamaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika
zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo reZimbabwe saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese saka mukaenda musection 94 section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yeanenge aruza election kuti aende kucourt ichitaura futi kuti court inofanira kupa answer rei Section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa ri. Saka as long as tichidila yakuya kwaMunangagwa uyu anogara ari.
Vanongorora zvimatongerwe enyika vakazvimirira vaJoima Benge vaudza Studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita MDC Alliance ine humbo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa uye kana humbo uhu katambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhu
ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa nyaya yekuti ndiana akagara pabhenji nyaya ichanetsa wazvibatanza zvose ndoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva kana vaenda zvavo vanenge vachizviitira kuti ndo zvega zviripo zvavangakwanisa kuita maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo
vamunangagwa vakawana 50.8% vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vamaduku ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera musi wa 14 nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 2 p.m. kusvika na 5 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m. 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichifenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga na 7 p.m. cheShona uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 604 ne 15460. Vechidiki muriko hero uko, yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chenyu chamunopakurirwa naEvans Zininga weStudio 7.
Kwazuwa hii mwuri ya Zimbabwe ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinouya tichikurukura nevechidiki vekuZimbabwe vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, ndichakupai hurukuro nezvizvarwa zvekuZimbabwe vechidiki vanga vari muno muAmerica. Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chinounzwa vechidiki kuAmerica vachizodzidziswa zvemubato namabhizinesi vari kuno muzvikoro zvemuno muAmerica. Totanga kutaura namukoma Shupai Steven Mujei, avo vanoshandira hurumende vari kumusha vari mubazi rezvekurima vari mazvikokota wezvezvipfuwo. Tinzwe kuti zvakafamba sei muchirongwa ichi.
Mandela Washington Fellowship kuti Young African Leadership Initiative iprogramu yeUS government inoda kuedza kusimbisa maleadership training scout capacity building kuvanhu vari kuita mabasa akasiyana-siyana muZimbabwe.
Asi muchidimbu chamanyanya kudzidza chii muchirongwa chamafambira ichi?
Tatanya kudzidza kuno taya kunodzidza zveleadership training. Saka tatadzidza so far ndezvekuti sevakomana vechidiki nevasikana vechidiki zvakakosha kuti temuenzaniso wakanaka mumabhizinesi akasiyana-siyana nemabasa atinoshanda back home in Zimbabwe. Saka being a leadership.
Saka imimi kana madzokera kumusha, chamuri kuno chamuri kubva kuno muchiti ndichanoitawo ndechipi kusimudzira nyika yenyu?
Pandakauya kuno chinangwa chandanakanyanya ndatarisana nacho inyaya yekurwisana nenzara. Saka zvandadzidza so far ndezvekuti tine mikana yakawanda kuAfrica yekuti tiedze kusimudzira kugadzirwa kwechikafu kunyanya mumareseva vatinoshandira. Saka ndozvandakanangana nazvo izvozvo zvandadzidza kuno zvoda kunoshanda kuti tiedze kuwandudza nyaya dzekuwanikwa kwechikafu mumamisha medu, which is a very big problem sekutaura vachiokuita iko zvino.
Regai tinzwewo kuna muzvare Talent Tatenda, avo vanga variwo kuyunivhesiti yekuDelaware muno muAmerica. Tinzwe kuti chirongwa cheyali ichi vakachionawo sei.
Chinhu chandakabatisisa nguva yese yandandiri kuno kuAmerica ndechekuti isusu sevechidiki tinofanha kubata mikana yatinayo mukuita zvakasiyana-siyana zvatinoita. Kunyangwe zera ripi tinofanha kumirira zvinhu zvatinofunga, angava maideas atinawo kana kuti zvinhu zvatinofunga kuti zvinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Tinofanha kuwana mikana yekuti tinokwanisa kutaura zvinhu izvozvo zvatinofunga kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Kune mwanasikana kuZimbabwe wechidiki. Mashoko amungamuudzewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andinotaurira anotarisira kwandiri ndeyekuti zvaunofunga zviri pamwoyo pako kuti inini ndinofanha kuita zvakati. Inini Janet, inini tarisirai chero zvauri nezvamuzvarwa zvawakaitwa, kunyangwe nyika kwawakazvarwa muZimbabwe, kwagutu here, kuBulawayo here, kuRusape here, kwaMutare here, kuDora Pindo, iwewe une zviri pamwoyo pako zvaunofunga kuti zvinogona kusimudzira Zimbabwe. Usazvitarisire pasi, simuka utange kuita zvaunokwanisa kuita kuti uite chinhu ichocho chaunosvira kuti Zimbabwe ive nyika inosimudzirika kana kuti inoenda pamusoro pane dzimwe nyika.
Tinoda kutenda zvikuru kuna mukoma Shupai Stephen Majei navanzvadzi vedu muzvare Talent Tatenda kunge vanga vainesu muchirongwa. Vadiwa vateereri, ndokutenda iwo nemi mange muinesu muchirongwa chino. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya apo pandichakuigirai zvechimwe chirongwa chevechidiki anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muno muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero chatinopiwa natanonoka wande weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuda kutaura naReverend Dr. Ray Motsi veChristian Alliance uye vachidzidzisa paTheological College Marare pamusoro pebasa riri kuitwa nemakereke maererano nezvesarudzo ichangopera mukuitwa.
Sarudzo yatakapedza kuita mazuva mashomanana apfuura, kuona kwedu isi vamwe yakanga iri sarudzo yakanga ine tariro yokuti ingapewo mukana wekuti Zimbabwe ienderere pamberi. Asi zvakazoitika zvacho musarudzo imomo nezviwanikwa zvakabva imomo, hazvina kuzojeka kuti munhu wese akanga avhota nevaitarisira vanenge vavhota kuti zvatichawana mutsidzo macho zvingasvika pazviri nhasi uno, zvokutati nesuwo tiri kutokadzi kuti chii chakaitika.
Saka chechi yoita sei nezvakabuda izvi?
Chechi inofanira kuramba yakamira seavo vanokwanisawo kudzikinura nekuyamura kana pasvita mhirizhonga nekusanzwanana kwakafanana naikoko. Saka chechi haitombofanira kunge ine dera yakarerekera. Chechi inofanira kumira pachokwadi nekubatsira kuti zvinhu zvigadziriswe. Ndo basa redu iro. Naizvozvo nofungidzira kuti dai zvaibvira pakave nekutaurirana, pakave nekugadzirisa zvakakanganisika zvacho, chinongoneta ndechekuti chokwadi chacho ndechekuti kana zviri zvinhu zvakatarisirana nekuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka, panofanonge pakaburitswa umbowo hunoratidza izvozvo kuti mavhotsi haana kuverengwa zvakanaka, kuti vakaverenga vacho vagokwanisa kuziviswa nokuratidzwa, ndo pavakakanganisa. Zvino kana zvisina umbowo zvinotikanganisa nekuti hatizoziva kuti chokwadi chaicho chaicho chiri papi. Chatisingadiwo zvedu ndeche kuurayiwa kwevanhu, mirizhonga nemasoja anouya nepfuti dzakapakwa maAK-47 kupfuura vanhu vasina pfuti, vasina zvavanga vaita. Izvozvo ndo zvinhu zvisingafanirwa kunge zvichiitika. Naizvozvo huvapo hweami muchivanze munofanira kuva makagara vanhu vasiri vehondo, ndo zvinhu zvisingagamuchiriki. Uye zvatizive kuti sei zviri kuitwa, zviri kuitwa saizvozvo.
Sevanhu vechechi, mambofungawo here zvokuti mugare pasi nehurumende muvataurire zvamunofunga zvinhu zvisati zvanyanyiso kuipa?
Chinongonetsa ndechekuti isisu matauriro edu haafani kutaura ari matauriro ari pachena. Zvizhinji zviri kuitika nemachechi asi hazvifaniri kunge zviri zvinhu zviri pachena, nekuda kwekuti mamiriro acho akaita nyaya yacho haasi mamiriro ayo ekuti munhu anogona kungotora divi womirira nedivi iroro. Haisiriyo nzvimbo, chinzvimbo chedu icho, chinzvimbo chedu isu ndechekuyananisa.
Munoudza vatenderi venyu mashoko api?
Mashoko edu ari pachena baba, haana zvinhu, hapana zvinombotikanganisa, nekuda kwekuti isu tinenge tiri vanhu vanovimba naMwari. Tinoziva kuti hurumende inosarudzwa naMwari, uyezve Mwari ndiye ari mukuru pane zvose zvinenge zvaitika. Naizvozvo tinoramba tichikurudziridza kuvatendi tidai vakaramba vari kuna Mwari uyezve vachivimba naye kuti Mwari ave ndiye anotitungamirira. Mwari apindire kunyange pakakavadzanwa ipapa. Naizvozvo chivimbo chedu netariro yedu iri muna Mwari, nekuti Mwari hakundikaneba, uyezve Mwari hakanganwe, uyezve Mwari hatadze. Mwari anotigonyera nguva dzose, ndiMwari wenyasha, ndiMwari werudo.
Nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. Ray Motsi ve Christian Alliance uye vachidzidzisa pa Theological College muHarare. Ndinokusarisai nemufaro. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Dabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ngatisanganei zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinenge tichikupai chirongwa chemangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.